iye zvinezvi munzvimbo yemidhirandi netembisa vanhu vakavharirwa mudzimba vana vanotinda vakanzorwa muzvikoro vanhu vapaza mashops amaforeners ari muno munene nzvimbo yeraba rich nemidhirand nekanana saka hapana munhu ari kufamba panze nokuti muri kubwiwa mapurisa haasi kukwanisa kuti akwanise kusvika panzvimbo dzese dzavari kufonerwa zvinzi pata dambudziko nokuti mangiri muraba richi muno muye zvinezvi tava almost 2 hours hapana kana polisi yamboti yasvika then pamhiri nzvimbo yekanana isisemu tavana kuzotopfuta moto kunenge kwapiswa mashopu amaforeners then kutembisa kunana okumoro isisemu kuri kupiswa mashopu saka vana vechikoro muzvikoro zviri around vanhu vange vachimanya kudzidzisa vana vavo muzvikoro asi hatisati akwanisa kuziva kuti hapana here umwe muzimbabwe wedu akakwanisa kudero ange ari akuvara kubva madeko nokuti itembisa kubva madeko vange vachipadza mashopu amaforena saka dambudziko randanga tinaro nderokuti iko chinyi tachikumbira kuti mazimbabwens ete matimana esouth africa ngavakwanisa kuti vatifonere panhamba dzedu kana pawhatsapp vatizivise kuti tina nhingi akakuvara pakati kanje akashayika kuti tigokwanisa kuwana mabatsiro yatingaifanira batsiro dzatingapa
imi munozokwanisa kusvika munzvimbo idzodzo sei kana makamaudzwa kune kune vakaafektwa iwavo
kana vakatizivisa nokuti isu sehuman rights tinosevenza nevo mafiers nepolisi tinokwanisa kuzivisa polisi tikasvika nepolisi zvakanaka panzvimbo patoda kuti tisvike nokuti zvinenge zvine gwara
zvii zvamunokwanisa kubatsira nazvo vanhu ivava kana makamavana mazita avo nevakuvara iva
tine sangano rezimbabwe diaspora foundation ratakaronga kutanga kwegore rino iri tina maakaunti namba atinawo saka takazivisa ruzhinji rwamatiti ari muno musouth africa vari kumamining vari kumabhizinesi uyezve tiri kusevenza nesangano resahura 263 global vana maprovinces ese ezvara zviri muno muzimbabwe saka zvinotibatsira kuti isusu kana tikakwanisa kuziva kuti kuna vanhu vari kwakati kana vanhu vakanga vakontributa mafundi pamaakaunti atinawo ecaptec nefnb achatumira kumagurupu akasiyana siyana zvinotibatsira kuti vanhu vaya tikawana mazika tine tsoro dzokufambisa kundosvika pamunhu uya kana pakati ashayika tinokwanisa kumutora tikamisa kuzimbabwe kana akuvara tikakwanisa kupa rubatsiro pangoda ari kuda chikafu pange ari kuda zvese pangoda angane vanhu vechikoro kuti nyaya irerukire vanhu vedubva ndambudziko ndorubatsiro rwatingapa kuvanhu
tiri kuzwawo kuti hapasi kuonekwa kubatana pakati pemazimbabwens munoti
iro idambudziko guru tiri maorganizations akaunti amuno musouth africa zvokuti kana tikaenda kumeeting asi kuti tikwanise kubatana kunyange kuti titi tironge hatikwanisi takaparadzana zvava zvakanaka kuti tafani tive yatinoti United Front Diaspora Committee kuti izvi zvirozvo zvinda zvekuti tikatika ugwa ndambudziko tinofona panhamba yakati tobata vana nhingi.